This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo, kurume 1, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa ekuti Zimbabwe inofanirwa kudyidzana nedzimwe nyika dzekumawirira otambirwa nevamwe nemufaro. Vanhu vari munzvimbo dziri pedyo nekunochengeterwa mhuka vanonzi vari kuramba vachishungurudzwa nemhuka dzakaita senzou pamwe neshumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mashoko akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezvemutemo vaEmerson Munangagwa ekuti hurumende inofanirwa kuchitanga kudyidzana nedzimwe nyika dzekumawirira mashoko akakosha zvikuru. Vachikumikidza dhamu rakavakwa nemari yakabva kubhanga reAfrican Development Bank kwaMutare svondo rapera, vaMunangagwa vakati Zimbabwe haina kwainosvika iri pamhene isingadyidzana nenyika dzekumawirira kuitira budiriro yemunyika. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausi mangongera kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Pane kuchinja kwekufunga kana kuti maonero ezvinhu muhurumende yeZANU-PF, nekuti waona kuti kuramba vachingosimudzira chibhakera asi ikonomi isina kumira zvakanaka hazvina kwazvinotitsvisa. Naizvozvo vanenge vaakuda kuona dai tachiextenda hand kuti tinge tichidyidzana nevamwe zvakanaka, kunyanya-nyanya iwa wekuwest. Tikatarisa svondo rapfuura takaona vachisainirana chibvumirano chekuti hurumende yeZimbabwe inge ichipuhwa mari inenge yakati wandei inosvika kuma 208 million, yekuti vange vachibatsirikana pane zvinhu zvakati wandei. Saka ndinoona kunge iyi ndo pfungwa yavamo muhurumende kuti dai tikange tikadyidzana nevamwe zvakanaka zvinogona kutibatsira kuti tinge tichigadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. So ndinofunga kuti kana ivowo pachezvavo vaakutarisawo kumberi kuti kana ndichinge ndazotonga, nekutoziva kuti vanoda kuzotonga, vari kutarisawo kumberi kuti kana ndichinge ndazotonga ndinofanira kunge ndichidyidzana zvakanaka nenyika idzodzidzi, nekuti ndikasadaro ndinogona kungotambudzikawo zvava tichingoita vaMugabe kuti ndinopedza almost 15-20 years makangosimudzirana chibhakera bati pasina chiri kufamba vanhu vachitambudzika. Saka ndofunga kuti vaakutarisa kumberi kuti vange vachiona kuti kutonga kwavo kunenge kwakazomira zvakadii.
Tingaona here idzo nyika dzekumawirira dzichitambira mufungo iwoyu uri kutaurwa navaMunangagwa kana kuti uri mubato reZANU-PF?
Ndinoona kunge vamwe vacho vaakutozvitambira. Kana makatarisa zvakaita seve kuEurope, vanenge vatosimudza zvirango zveupfumi zvavanga vakaita zviya, kwangotara ndokunge amai Mugabe chete. Ende tiri kuonawo kuti kunge vachipa rubatsiro kuhurumende yeZimbabwe zvanga zvisingaitike makore mashomanana apfuura, apo vanga vakaisa zvirango zveupfumi hwenyika, zvinenge zvaakuitika. Agreement yandataura iyaya yakatosainwa ende mari inenge ichitoenda ichinopuhwa kuhurumende. Chatisingazoziva ndechekuti ivo zvavari kupromiswa nehurumende iyi kuti tinozoita zvichange zvichizoitika here.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mangongera vari parunhare muHarare neStudio 7. Bo Boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika reZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority rinoti vanhu vakagara mumatunhu ari pedyo nenzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzesango vari kuramba vachisangana nematambudziko ekuparadzirwa zvirimwa zvavo nenzou. Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano iri vaJoffreys Matipano vanoti dzimwe nguva vanhu vari kutorasikirwa neupenyu mushure mekurwiswa nemhuka dzakaita senzou neshumba. Katinzwe hurukuru yavaita na Sandra Nyaira weStudio 7.
Nzou dzedu kwadziri kwese kwese kune nhamo iyo yekuti nzou dzinobuda dzichienda muvanhu. Nzou dzedu dziri munzvimbo hombe anoti kuZambezi Valley nenzvimbo iri kunana kuzarira nekunorthwestern part of the country kusoutheastern part of the country. Nzvimbo dzese dzandataura ina dzatoti maelephant regions muZimbabwe. Ikoko kwese kune nhamo yemaelephant anobuda mumapaka achienda achidya mbeu dzevanhu achikuvadza vanhu kana kuuraya dzimwe nguva sekutaura kwandamboita. Saka izvi nhamo yatiri kutaurai kwese kune nzou kune nhamo yeyo. Kwese kune dzimwe mhuka dzakafana nemalion kune nhamo yeyo.
Iyo nyaya yeshumba yamataura Zimbabwe ine shumba dzakanyowanda sei?
Zvine zvandikwatisa hangu kukupa nhamba yemalion but malion aripo. Tinoona kune nyika dzekumavirira vachitaura kuti malion enyu anenge mashoma. Saka izvinezvi takumboongorora imbotipa information timboongorora kuti dzakawanda sei dziri kupi uyezve ndo vanhu vane zvizvarwa zvinova kuna kuzvitovhima.
Totarisa nyaya yepoaching yakamira sei pari zvino?
Poaching yagara iripo ndofunga ichangoramba iripo asi inongoda kuonekwa kuti mwero wepoaching unoita kuti mhuka dzirambe dzirimo here munyika. Isusu sebazi rekuchengetazve mhuka izvi tiri kuisa effort yakakurazve kuti tinge tichichengeta mhuka idzi.
Avanga vari vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority vaJoffreys Matipano vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7. Nengo dzesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe svondo rapera nemusi wechina dzakatsvaira migwagwa yemuguta reHarare senzira yekuratidza hurumende pamwe nemakanzuro ose emunyika kuti sangano radzo rakazvipira mukucheneswa kwemaguta pamwe nenzvimbo dzavanoshandira. Mutauriri wesangano iri vaSamuel Wadzai vanoti sangano ravo richaramba richitsvaira mumigwagwa senzira yekukurudzirawo veruzhinji kuti vatorewo matanho ekuchenesa mavagere uye kuratidza kuti havasi vanotengesa vari kusvibisa maguta.
Chirongwa chokushambidza guta reHarare ndinofunga munotondera kuti takachitanga gore rapera muna August. Chirongwa chakanangana nokuti titaridze hurumende nemamwe malocal authorities ese muZimbabwe kuti mavenda hadzisiri dzohonzeri dzetsvinaba mumastreet. Mavenda vanhu vanotofarira kushanda pakachena, vanotofarawo kuona maguta edu seHarare, Bulawayo, Masvingo, Chirwana, Chipinge chaiwo vachena nokuti ndokuti basa rifambe zvakanaka. Saka chirongwa ichidonzo racho nderekungotaridza hurumende kuti mavenda ari prepared kushanda pakachena ende vanozviziva kuti kugara pakachena ndozvinokwanisa kuti basa ravo rifambire mberi.
Tinoona kuti musi wechina makapinda mugwagwa muchitsvaira muHarare, ndevapi vamwe vamuri kushanda navo mukutsvaira imomo?
Tingati ichi chirongwa zvacho chiri kutungamirirwa neNational Vendors Union Zimbabwe asi tine mapokawo akawanda evamwe vanoitawo zveutsanana. Tanga tinetarisiro kuti tinogona kushandawo neema havana kuzokwanisa kunge vachiwanikwa ipapo. Even New City of Harare vakati vanogona kutarisirawo kuenda mberi but pane iyi yatakaita musi wechina iyi yanga yakangonangana nemamembers eNational Vendors Union anoshanda ari muCBD area yemuHarare.
Avanga vari mutauriri weNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nevatungamiri vesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Tine mutungamiri wesangano irori vaGilbert Mutubuki uye mutauriri wesangano irori vaAvoid Masiraa. Asi nemusi wechitatu panenge pakaita jambanja pakati pevadzidzi ivava vaMasiraa navaMutubuki vanga vari kumativi akasiyana. Regai titange nekubvunza imi vaMutubuki, mukatudza kuti chii chakaitika, chii chakakonzera mirizhonga?
Iripo ndeyekuti vanhu vemdc havana zvokuita, vechibiki vemdc havana kana mabasa, havana kana zvokuita, vanopangwa kune chakati vanenge vatowana zvokuita sekumavira akaita. Aiye vaMasiraa ngavasanyepera vanhu veZimbabwe kuti vakadzisisapa vega. Ivo vaMasiraa vangazitori pafovrand, asi aya vakangouya vangari dandrand but vangatiri pafovrand
vaMasiraa.
Isusu kudisrupta watakaita process na secretary general wangu anonzi Obey Terrestol yaiva nyaya yekuti tanga tisina kuinvaitwa. Takainvaitwa makuseni emusi wepress conference about 20 minutes before the press conference, ndokusaka takadisrupta process. But nyaya yekuti kwanga kune matagi emdc nechii, mamwe acho anogona kunzi matagi but they were students from UZ, so I wouldn't know kuti kana achitipa kune matagi zvazvakamira sei.
vaMutubuki musangano wamamadaidzira nevatori nhawanga uri wei?
Ndaida kujejesa zvakanaka-naka kuvadzidzi kuti tofamba negwara riti sezvo tichisangana nematambudziko kuti kumazvikoro kwatogara ikonomi yedu yakadzakwa, nemvura hakuna, magetsi hakuna. Saka ndaida kuti tizive nhau nekuti mastudenti ari kunhasiwo futi averenge panhau kuti tofamba negwara riti, toita mapetitions, toita mademonstrations here, kana kuti ivo vaMasiraa ivava mukavabvunza vanokuudza statement vakariona, ende statement ranga zvisingatsviki mugenjangirai, ranga zvisingatsviki vaMasiraa. Ine chavakatsamwena ndichizivi
vaMasiraa.
Nyaya iripo ndeyekuti vaMutubuki vanofunga kuti isu tinogumbukira kuti statement rinotuka mugenzvangirai. Statement rikatuka mugenzvangirai ina handina basa nazvo. Chandine basa nacho ndechekuti musangano weZinasu unofanira kufamba negwara remusangano weZinasu kwete kuti tiite zvezvezano ndega zvokuti munhu anoita chinhu ari oga. Ichocho ndicho chatinoramba.
vaMutubuki, saka muchiri kushanda mese nevamwe here kana kuti ZINASU inenge yakupatsaduka nepakati zvakare?
Aiwa, ZINASU haindi nepakati bhozi. I think mudzadzo dzatabva navaMasiraa. vaMasiraa inyaya yekuti vanhu havazivi chete, vada kuti tivavhure consent tivaratidze. Bhozi, mukavabvunza izvo zviti panoti kana pachaitwa press statement kana kuti press conference ndofanirwa kuvainfoma kana kuinfoma executive section ani pati chapi ani yeZinasu, vanotokuudza kuti havatozivi. Maroles apresident ndiye chief spokesperson, ndiani anotana, but ndicho kuti vanenge vachitei kuti kwai hatizivi zvirisatement zvakaita sei. Munotii chitaunota
vaMasiraa? Hanzi bumbiro remutemo rinoti mutungamiri anoita madiro ajojina.
Ipapo hatingatendera
madiro ajojina kana ti press conference kwete madiro ajojina. Madiro ajojina memakuzvika zvinhu zvakawanda.
Ipapo hatingawirirani kuti mutungamiri unoita madiro ajojina, nechikonzero chekuti bumbiro remutemo rinotaura kuti spokesperson ndiye chief editor wemastatements ese anonyorwa, which means iwo vaMutubuki kana vakanyora statement but ini am the editor of that statement.
Todzoka kwamuri vaMutubuki, asi vaMutubuki vamwe ndakanzwa vasitole ipo pakunetsana apa vachiti imi munotsigira MDC renewal inotungamirwa naamai Holland. Ichokwadi here vaMutubuki?
Ichocho ichokwadi, nekuti Zimbabwe National Students Union yaivapo pakafomwa Movement for Democratic Change. Saka zvinoitika nezvokuti hatindimuhapwa mavo, asi kana bato raitama dambudziko rasangana naro, I think vemafounders tine maopinioni atinopa. Saka pakanetsana vapiti navatangirai, isu sevadzidzi, ini sapresident nevadzidzi, takati aiwa vatangirai apa vadii vatadza.
Mukoma Avoid, zviri kutaurwa navaMutubuki ndopfungwa dzevadzidzi vese here zvavari kutaura kana kuti
vaMutubuki vanogona kunge vachisapota renewal, vasitode vachisapota pati yavanosapota? Asi nyaya yatinoramba tichitsigira ndeyekuti mapato evanhu hafaniri kunge achiuya kumusangano weZinasu.
vaMutubuki, muri kudaidzira here imwe musangano wekuti muzee nyaya?
Ndinodaidzira bhozi tenge ndiri kubhindura ndingodzoka muHarare ezvati yatanga kutoita izvozvo. I think svondo rinotevera kuti tione zanonikuti so kana tikazenenge tage izvozvo togara pasi toita kuti imwe press conference yatinge tichiudza ti vanhu kuti mamiri aita tiunioni. I think izvozvo zvinotibatsira.
Aiwa, tinokutendai mukoma Gilbert nekupinda muchirongwa chedu.
Naita basa.
Tinokutendai mukoma Avoid.
Naita basa mukoma Zulu.
Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano revadzidzi reZinasu vaGilbert Mutubuki uye munyori mukuru wesangano rimwe chetero vaAvoid Masiraha muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Muchikamu chedu chemumhanzi tina Marvelous Muhlanganya uye achitipa hurukuro yaakaita nemuimbi wechidiki ane mukurumbira Toki Vibes.
Tope huru yakabva mugure wawani ichichidzidzo chatakaita inini namai.
Chii chakaita kuti muonekwe muchinyora kaimbo aka mai?
Chaiji hachidzidzo chakatoitwa pati chaigoronga chiri mukutaurika asi handina hangu simba rekutaura kuti munhu wesaanzi. Tukwanisa kumunjika chete mukuimba saka kuti mai vanenge vachitaura kuti ah mwanangu ukazindiwa dai dai zvinhu zvako zvichatofamba asi kana zvafamba unozokanganwa ndounoziya namai pano pamusha. Saka ndokana kangoona kuti regani vandazvisa mudziyo kuti pandiita zvinondoda kuzvikanganwa paya paya ndikaridza sunhu iyoyo inogona kudzosa ndangariro asi zvisinei munhu wese akaradza kubatwa naye anoradza kuti munhu wese anga apindwa muchidzidzo chakadaro.
Mune kamwe karumbo kari kukumbira iko ruregerero. Muri kukumbira ruregerero kubva kuna ani? Nekuti takambonzwa nguva yapfuura pakaita kutaura kwakawanda wanda kuti Toki mazuva ano anenge abuda nenyika asi zvinenge zvapinda mupfungwa. Zviri kufamba sei ipapa?
Ruregerero kanga asina kunanga ani ivavo. Ruregerero rinechitongotaura kuhama dzese nemi futi kozi kazazazuva rega rega ndiri munhu wenyama kandototadza nekudidi asi zvandambotaura kuti handigoni kuzofamba dhotodhoo ndichiti imimi ipapo pandakapfuura ndichikava maruva enyu aya ndakakutadzirai ndogona kuzongoimba ndiyo chete kuti hama dzangu dai mandiregerera asi zvisina kunangana neizvozvo bhozi dziyo iyi inenge yakatobuda pane kanguva mbichana.
Kana pane vamwe vechidiki vakateerera pari zvino vari kufungawo kuita izvozvi zvekuimba, mungavape yambiro ipi?
Hazvina kuva zviri nyore. Mbira yacho inenge yakatombotiomei. Zvinhu zvese zvinotouya nemarwadzo zvokuti pandoda kukunya kushinga chaiko. Mune izvozvo zvekuimba ndinga kuti zvinoda munhu ane fokasi ubva waitawo disipurini kuti vanhu vanenge vakakukomberedza ndiwo unoziva kwauri kuda kuenda. Asi vakakukomberedza vanobatsiridza kuti usvike kwauri kuda kuenda. Chibwati kana watozvipira kuti aiwa ndaakupinda kapinda. Ende minzwa ndoya unofanira kutotarisira kudarika pakachena pachi nekuti haufanira kuzotsanangura minzwa yao usina kuona. Ungati waswinyiwo kuti ndakabayiwa unofanira kuti utaure ndakabayiwa wakabayiwa.
Yangova mani 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 machinditeira kwese kwese mani.
Takaonazve manga muri kubatsira vamwe vanoshupika.
Murugare ndoma ndakakurira saka namo iripo haise kuti ndingaita zvokuudziwa asi namo yandakatokurawo ndichiona kuti ndomamirira zvakaita iye ndirikutambura hangu asi kana zvinhu zvikange zvandinakirawo ndofanira kuti ndimbopota ndichidii ndichisvika ipapo. Inonzi giving back to the community.
Kumari vurai goni tivi zvangu ndakanda mumugodhi handichaoni rodhi my godhi yavharika bori vurai mazangu ndione ndichibvete ima inga bori
tinotenda Marvelous anga achitaura nemuimbi Toki Vibes uyo ari kushanya kuBritain pari zvino sezvo ngoedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti Zimbabwe ijidzane nenyika dzekumawirira otambirwa nemufaro nevamwe. Vanhu vari munzvimbo dziri pedyo nekunochengeterwa mhuka vanodzi vari kuramba vachishungurudzwa nemhuka dzakaita senzou pamwe neshumba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndikusiyai mina Marvelous Muhlanganya uye.